Mukuru weCRMG Dr. Tairo Makadzange vati nhomba yavari kuongorora pasi pechirongwa chavo cheZincovax yakagadzirwa neSerum Institute yekuIndia. Dr. Makadzange vati aka ndike kutanga ongororo yakadai ichiitwa munyika. Vati kunyange hazvo nhomba dziri kushandiswa pari zvino dziri kushanda, ongororo yavo ine chinangwa chekuya nenhomba yakasimba kudarika dziripo. Dr. Makadzange vati nhomba yavari kuongorora yakagadzirwa pachishandiswa nhomba yehepatitis B iyo inobayiwa vanhu vari vadiki.
Saka zvavakaita ndezvekugadzirisa hepatitis B vaccine vakaatacha nzvimbo yeCOVID-19 yatinoti the spike protein receptor binding domain. Ndiyo nzvimbo yeCOVID inoitisa kuti COVID ipinde mumwiri. Saka tikaita vaccine inotargeta the spike protein, tinogona kugadzirisa maantibodies anopreventa virus from kupinda mumwiri igoitisa disease.
Mumwe ari kushanda naDr. Makadzange pachirongwa ichi, Dr. Admire Chupeni vati apo nhomba dziri kushandiswa pari zvino dzakanangana nemhando imwe chete yeCOVID-19. Nhomba yavari kuongorora ichange yakanangana nemhando mbiri uye inogona kusimbaradzwa mukati menguva diki kuti irwisane nedzimwe dzimwe mhando dzakaita seOmicron.
Pane mhando yatinoti yeWuhan yeChina. Pane imwe mhando zvakare yatinoti the Beta variant yakasunguka kunzvimbo yeSouth Africa. Saka izvozvo kuti zvinenge zvichipa kuti isiyane nenhomba dzatiri kugashira iko zvino dzakangonangana nemhando imwe chete yeWuhan variant yakasunguka kunzvimbo yeChina.
Dr. Chupen vati ongoro yavo ichiri pachinhambo chekutanga uye ichaenderera mberi chete kana zvichinge zvaonekwa kuti haikuvadzi vanhu.
Fesitu takanyanya kutarisana nekuti inoshanda here kutidzivirira kudenda reCOVID-19. Tingataona hetusu kuti yakanaka, inogamuchirika nemini yedu. Tabuda mufezi yechipiri taakuenda mufezi yechitatu yatinoti fezi 3. Fezi yechitatu kazhinji kacho ndo yatinotora nhomba yedu toitarisa isusu kuvanhu vakawanda vanokwanisa kusvika kuchuru. Senika tikaona kuti for sure nhomba yedu inoshanda zvakanaka, tikavakutsikana kuti inoshanda, inodzivirira denda reCOVID-19, inogamuchirika zvakanaka nemiri yedu, ndipo painobva yazopinda manji mukuti yatanga kutengeserwa.
Vati vari kushanda nemasangano akaita seMedical Research Council of Zimbabwe, Medicines Control Authority of Zimbabwe neResearch Council of Zimbabwe uye masangano ese ari matatu akagutsikana netsvakirudzo yavo. Dr. Makadzange vati kana tsvakirudzo yavo ikaratidza kuti inokwanisa kudzivirira vanhu kubva kuCOVID-19 ichange iine mutengo wepasi kudarika nhomba dzese dziri kushandiswa pari zvino. Dr. Chupeni vatiwo kunze kwekuva nemutengo uri pasi, nhomba yavari kuongorora iyi ine zvimwe zvakawanda zvayakanakira zvakaita sekuti haidi mafiriji anotonhora zvakanyanya.
Iyi nhomba yatiri kuuya nayo chekutanga muchirungu tingaiti iri cost effective, kureva kuti kugadzirwa kwayo mutengo wayo wakaderera. Tichireva futi kuti even nyika inokwanisa kuwana mushonga iyoyo kana nhomba iyoyo nemari yakaderera. Chechipiri ndechekuti nhomba dzedu dzatinazvo zhinji dzacho dzinoda kufamba dziri panzvimbo inotonhorera kuti dzisashata. Asi iyi nhomba ine mukana wekuti inokwanisa kufamba pane yatingati room temperature, asina zvakawanda wanda zvinodiwa zvekuti ifambe ichitonhorera.
Vanotiwo chinofadza ndechekuti pane imwe ongororo yakaita sevari kuita iri kuitwa kuAustralia uye iri kufamba zvakanaka chose. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuMedicines Control Authority of Zimbabwe sezvo mukuru weboka iri vaRichard Rukwata vati vashandi vanoona nezvenyaya idzi muboka ravo vange vasiri pabasa nhasi. Hatinawo kukwanisa kubata mukuru anoona nezveCOVID-19 munyika Dr. Agnes Mahomba sezvo vanzi vange vari mumusangano. Pane nhomba sere dzakabvumiswa kushandiswa neWorld Health Organization dzave kushandiswa pasi rese uye Zimbabwe inonyanyoshandisa Sinopharm neSinovac dzekuChina. Dzimwewo nhomba dzinoshandiswa muZimbabwe dzinosanganisira Covaxin yekuIndia, Sputnik yekuRussia pamwe neJohnson and Johnson yekuAmerica. Zvichakadai, bazi rezveutano raka zisa nezuro kuti vanhu gumi nevasere vakafa nechirwere cheCOVID-19 uye vanhu zviuru zviviri nemazana maviri nemakumi masere nevatatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro wekare. Vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vakanga vava mamiriyoni mana nezviuru makumi matanhatu nemakumi mana nevatanhatu 4,060,046. Vanhu vabayiwa nhomba yepiri vava mamiriyoni matatu nezviuru makumi manomwe nezvina nemazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nevasere 3,074,698. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwedenda reCOVID-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.